Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu ndira 4/2018 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC yokurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzeutano senzira yekugadzirisa zvinhu zviri kunetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarairidzi mumusangano unonzi hauna zvawabuda nazvo zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanogadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chekuti hurumende dzose dzemuAfrica dziise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemabhajeti adzo munyaya dzezveutano. Kurudziro iyi inoya apo vanachiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze uye kupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi, munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera, vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika nepamusana pekuti hurumende haisi kukoshesa utano hweveruzhinji munyika. VaMadzorera vakurudzira hurumende kuti izadzise chibvumirano cheAbuja Declaration icho chakasainwa muna kubvumbi 2001 nenyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe, chinosungira hurumende kuti iise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabhajeti renyika gore roga roga munyaya dzeutano.
Nokuti chibvumirano chatakaita kwakudhara manje kuAbuja before the inclusive government kwakaita chibvumirano chokuti izvo mahurumende esem Africa ngaape 15% yebudget. So budget yedu kana iri $1 billion yegovernment yese, 15% ye $1 billion inofanira kuenda kuhealth sector. Izvozvo hazvisi kuitika izvozvo. Zvakamboedza takapotsa tazvigona munguva ya inclusive government. But after that, you know, zvakangoramba zvichingodeteriorata. Gore rino handizivi kuti tiri pai kuma 8-9% iko. So government ngaipe 15%, hapana chinomboikonesa. Ngavadzikise percentage yavanopa kune mamwe maministri akaita se defense and security, waisa kuhealth. Kana zvavari kutaura zvokuti health sector is an essential critical sector zveshuwa, vachizvibhiliva muhana dzavo, ngavaise mari yakakwana.
VaMadzorera vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kutoda kuti hurumende isvike painowirirana nevari kuramwa mabasa ava, kwete kuti irambe yakaomesa musoro veruzhinji vachiramba vachirasikirwa neupenyu.
Ngavakompromise, ngavatsvake, ngavagume homwe dzavo, because madoctors are on my genuine grievances. Ngavaite plan yekuti tichakuwedzerai mari zvakadai, tozokuwedzerai, tozokuwedzerai after 6 months, tozodai kusvikira muhoro wavo waakusvika panotarisikawo. Maon call allowances avo vari kutaura kuti vagona kubhadhara $10 an hour yavakawirirana muna March last year. ngavati right takupa zvakati towedzera ne 50 cents after 3 months tozowedzera ne anything chinoratidza kuti izvo vari ku accept kuti izvo machiremba shuwa asi kubatwa zvakanaka muri wavo wana kumira zvakanaka
gore rino hurumende ne budget rinosvika $8.16 billion uye bazi rehutano riri kupihwa mari inoita $694.5 million zvinova zvikamu zvisere nechidimbu kubva muzana mari iyi iri pasi zvikuru pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviri kukurudzirwa muAbuja declaration munyori mubazi rezvehutano Dr. Gerald Gwinji varamba kutaura pamusoro pekuzadziswa kwezviga zveAbuja declaration vakatitaure negurukota rezvehutano vaObadaya moyo taedza kubata vamoyo asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti dai hurumende ichizadzisa zviri muchibvumirano cheAbuja declaration ichi zvinhu zvingadai zvisina kuminama mune zvehutano munyika asi vaGweru vanotiwo kupa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabhajeti renyika kunopawo hurumende dambudziko rekuti mamwe mapandiko ehurumende anozowanawo mari isingakwane pakatariswa nyaya yekuti homwe hurumende yakaboka
hurumende yedu yeZimbabwe yakatanga kuzvigadzirisa izvi kaudai yakatanga kutopa budget rayo rehutano kusvika ku15% ingadai zvichemo zvana chiremba zviri zvishoma tinoziva kuti zvinosanganisa equipment yavanoshandira yavanoshandisa pavanoshandira uye zvenyaya dzemari
zvichakadai sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association iro rine nhengo dzirikuramwa mabasa raburitsa mashoko ekuramba zvaziviswa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa kubulawayo nhasi zvekuti vana chiremba vabvuma kudzokera kumabasa mushure menhaurirano dzinonzi dzaitwa kubulawayo kwakare nhasi pakati paamai Mnangagwa nenhengo dzesangano iri gwaro raburitswa nesangano iri rinoti vana chiremba vakamirira kunzwa zvabuda mumusangano uyu kubva kunhumwa dzavo rozonobvunza nhengo dzaro kuti rotora gwara ripi vana chiremba vava nemazuva anodarika mwedzi vachiramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze pamwe nekupihwa zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Dzimotikari vanoti havasi kufara nemhosva dzemumigwagwa dzavari kupomerwa nemapurisa ekanzuru yechinoi Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
takakana na pemani mutekiritari yemutsva anga achizvimbodzisa kumaunions achida kuti itawo gwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti achisinze pautaekare
vazhinji vataura nestudio 7 vanoti nguva dzakawanda vanosungirwa kusapaka motokari zvakanaka vachiti panenge pasina mitsetse yakajeka pavanopaka motokari dzavo mumwe anetsana nemapurisa nhasi ndimuzvare Agnes Chioko avo vanogara nekushanda kusouth africa muzvare Chioko vati pavamisa motokari yavo panga pasina mitsetse yanga yakajeka izvo zvaita kuti vabhadhariswe madhora makumi mashanu nematatu
And then they tell me kuti hapana line. Where is chinde chipenda ndizvo zvatikudza kuti paint your roads so that we see. Kana uri mforena uzvione kuti hapana line. Why are they painting their roads? And then I have to pay $53.
Muzvari Choko vati vashandi vekanzuru vari kuita hori vachiti vanoda kusunga motokari dzine manhamba ekune dzimwe nyika kuitira kuti vapihwe mari yechioko muhomwe.
Kuzindopfuura nepanapa vanhu vanopaka motokari dzinotengesa madomasi. Any tomatoes they park here, nobody bothers them. But every time we drive these cars into Zim, we get bothered for not paying. And I think it's corruption. I'm sorry, it is corruption. So the next time, can you paint your lines so that we know clearly that this is a no-parking zone?
Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vatombire vati kanzuru inofanirwa kugadzirisa pekumisa motokari vasati vaita shave rekutora mari. VaAndrew Chisi vatiwo nzvimbo dzekumisa motokari iduku zvakanyanya uye mitsetse yacho haioneke vachiti nguva yavanopiwa kuti vamise motokari dzavo ipfupi padhora rimwe chete paawa.
Period yacho yavanokupa chirezvino karisiti kavanenge vakupa kaizvo havazokonsidhi kana 1 hour yacho vanokasika futi kuzodzoka vaakukuita se kana kuti munenge wautozokumbira kutiti ndokumbirawo mozodzoka same time asi 1 hour chisati yakwana vafana mona maparking bays aya matiki zvekuti munhu anopaka wed4g akapaka kuti abude momunhu zvone dzando pakaka dya lane iyi.
Mutauri wekanzuro yechinoi vatichaona mulauzi vati mapurisa ari kunzi ndeyekanzuro haasi vakati kanzuro yakapa basa iri kukambani yakazvimirira yeClient Investment asi vamulauzi vati vachaongorora zvichemo zvevanhu sezvo kubata basa kwakaipa kwekambani iyi kuchisvibisa zita rekanzuro. Hatina kunzwa divi rekambani yeClient Investment sezvo mukuru wavo vaBrian Michaels vanga vasingadavi renharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chiguriwa.
Masangano anomiririra vadzidzisi nhasi aita musangano nevakuru mubazi rezvedzidzo umo munyori webazi rezvedzidzo Amai Tumisang Tavela. Vakurudzira masangano anomirira vadzidzisi kuti vanyorerane pasi mashanduro avanoda kuita nebazi rezvedzidzo. Vamwe vapinda mumusangano uyu uye vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu hauna kubata zvinonetsa vadzidzisi kana kuedza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyaya yedzidzo. Asi Amai Tavela vanonzi vari kutsvaka nzira yekushanda nemasangano anomirira vadzidzisi. Studio 7 haina kukwanisa kubata Amai Tavela kuti tinzwe divi ravo. Vamasaraure vati musangano uyu hauna zvikuru zvavabatsira nazvo uye chirongwa chevadzidzisi chekurega basa zvondo rinouya hatina kuchinja. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamiriri vevamwe masangano evarairidzi. Asi tabata vamasaraure kuti tinzwisise nezvemusangano uyu.
Tatakana na permanent secretary umutsa anga achizvimbo dzisa kumaunions achida kuti tichaogwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti atichinje kauta yekare yekutagara tichitaurirana bhiroka pamwe chete. Zvizhinji zvatati tichitaura zvazvisinei nezvenyaya yemushandiro yatinoita kumabasa kwedu zvazviri zvenyaya yezvinhu zvinokwanisa kuimprova naminista wefrimary sector education zvisinei nezvemaconditions of living and working edu anonzi anozoi atendwa naimbulaya wedu anoita kuti.
Saka hapana zvichemo zvenyu zvagadziriswa.
Tatafarira ndechekuti isusu imwe nyika haisa nyaya yedu yekuti tinoda education legalization fund iintrodusiwe neministry. Education legalization fund inoita kuti ikawana mari ivake zvikoro zvekumaruwa zvisine zvizvewo zvoenderana nezvekumadhorobha. Tikaisa nyaya yedu zvee kuti tinoda kuti tionererwa repayment assessment allowance. Tinokwanisa kuti maticha ekumaruwa awanewo mari yakati wandei inovakurudzira kuti varambe vari pabasa. Asi hapana chatapuwa chinobatsira pazvichemo zvisu zvataisa. Vazvitambira vachiti taatinogadzirisa zvinhu zvese izvi zvagara vanga vachingotiwotii zvimwe zvacho taatina zvemuurongwa hwedu.
Ko zvimwe zvamabvumirana ndezvipi?
Kutaura zvemene hapana chatingati tanyatsobvumiranwa. Inyaya yekuti nini mupandemic state anga achinzwa my policy proposals ekumaunion nezvichemo zvemaunion zvanga aine zvichemo. Saka pazvobvumiranwa wachakanyanya simba chekuti zvirite tisangane nemaunion kuti tipedzerane nyaya yekuti maticha anenge achiita registration abhadharwe mari kana achiita registration. Zvizhinji zvinoenderana nemvura kana makwedu nekushanda kwedu tiazvinenge zvichiparurwa pamusangano wekuti. Musangano uyu wanga uri wa permanent secretary mutsva achizivana nemaunions achikumbira maunions ese kuti vape mapolicy proposals avainawo musector achikumbira kuti vape zvichemo zvavainazvo musector.
Avo vanga vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vagadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa COSA. Mumashoko abudiswa neCOSA vaNyarota avo vakavamba bepanhau reDaily News vari kutarisirwa kuunza ruzivo rwakadzama munyaya dzekutorwa kwenhau pachikoro ichi. vanyora kuti vakaita mbiri nyika ichangobva mukuru waNaru kuzvitonga apo vakabuditsa huori hwaiitwa nemakurukota ehurumende yava Robert Mugabe kuburikidza nenyaya dzaizikanwa nerekuti Willowgate scandals apo vaive mupepeti wepepa rehurumende reThe Chronicle. Mushure mokubuditswa kwenyaya iyi, vanyarota vakabviswa semupepeti weThe Chronicle ndokubva vatsvagirwa hofisi kuHerald muHarare. Vanyarota vakashandavo semupepeti weFinancial Gazette, Africa Information Afrique, vakazoendawo kunoshandira chikoro chevatori venhau vari pamabasa cheNordic SADC Journalism Center kuMozambique. Vanyarota mumwe wevatori venhau vakawana mukana wekunozodza njere pachikoro chepamusoro-soro chine mukurumbira pasi rose cheHarvard University chiri mudunhu reMassachusetts muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veDemocratic Republic of Congo vanoti zvakabuda musarudzo zvichanonoka kuburitswa sezvo kuverengwa kwesarudzo idzi kuri kutora nguva yakareba, izvo zviri kurwiswa zvichinzi iyi inzira yehurumende yokuda kubiridzira sarudzo. Mukadzi wechitatu apinda muchechi yerudzi rwechiHindu kuChamembe kweIndia achityora murao wechitendero ichi wekuti hakuna munhukadzi wezera richiri kutevera anobvumidzwa kuisa gumbo rake munzvimbo yekunamatira iyi. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita musangano nevakuru vedare reCongress vachiedza kubuda nechibvumirano chekuti mapazi ehurumende akavharwa avhurwe. Mapazi aya ave nemasvondo maviri akavharwa sezvo vaTrump vakaramba kuisa runyoro rwavo pabudget rakapasiswa nedare reHouse of Representatives neSenate vachiti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu emadhora yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana masere vakambomiswa basa uye vashandi vanosvika mazana mana ezviuru vari pabasa asi vasingabhadharwe. VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vanoti mudhuri uyu unobatsira kuti vanotengesa zvinodhaka nevanopfurikidza mwero vasapinde muAmerica. Asi vebato remaDemocrats vanoti kuvaka mudhuri mukore uno hakuna zvakunobatsira vachiti zviri nani kushandisa michina yechizvino zvino kurinda miganhu yeAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata sachigaro weMDC muAmerica vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Kana vachitiwo yes, a government shutdown, zvireva kuti masystems ehurumende haachaita flow zviri smooth fanika zvaanofanira kunge ari, because masystems emunoma ane mastages aainawo ekuti from the government, federal government zvichienda kumastates uku pane flow inotedzwa. Iyoyo ndo inenge yakatwa iyo, because kune mari dzehurumende dzavanoti zvokontrolwa nehurumende, kana dzi budget yacho isina kumira mushi, kana kuti hurumende isina kupa go ahead yekuti mari idzo dzishande hadzibude. Saka mari idzo izvezvi hapana mari iri kubuda yehurumende kubvira musoro wavhara.
Chinonyanya kukonzera kuti vazosvika pakuti ngaivharwe chii?
Panenge paita kusawirirana pakati pevatungamiriri venyika. There are three components of the government. Ivavo kana vasina kuwirirana vanoita kuti hurumende inzi yavharwa, because kuti hurumende muno muishande macontrollers ese finance vanofanira kunge vawirirana. Saka panga guri nere vatiza kuwirirana nenyaya yekuti Trump ari kuti yendoda kuti mari ibudget hurumende about 5 billion iende kunovaka wall. Saka mamembers of the senate nemamembers of the parliament vati no hazviiti, saka kusawirira neko kokodza kuti tambata ichitumbovira henyu kuti mari dzehurumende dzibude.
Saka zvinozogadziriswa sei vakatadza kuwirirana? Hapana zvimwe zvingaitwe here kuti hurumende ivhurwe?
Vanotowirirana chete kuti hurumende ivhurwe. Muchaona henyu kuti chii presha yacho ichabva kuzasi uku, because izvinezvi makatarisa kana maparks chaiwo akafa, source of income yehurumende hakusisina. Hurumende izvinezvi is losing billions and billions of money. So that 5 billion yavaifanira kunge vakawirirana kuti ishande kuenda kujurahoka, mari yavaruza is more than 5 billion.
Mashandiro anoita hurumende yemuamerica iwaya ekuti inombovharwa ichivhurwa nezvikonzero zvakadai, munoona sezvingashandewo here kuZimbabwe kweduku?
KuZimbabwe hazvishandi, nekuti kuZimbabwe kune humbimbimboga, kune yavanoti center of control yekuti izvo president vanoita zvavanoda madiro ajojina chaiwo. Vakada kuti nhasi ndoda kubatsira DRC, na vakati nhasi ndoda kuendesa masoja kwakati, zviri kwavari. Vakada kuti nhasi kuuye bhondi, zviri kwavari. Saka kuZimbabwe zvinotadza kushanda, nekuti mutungamiri wenyika makamupa masimba akawanda stereki.
Vazvidzai Rusvidzo, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOhio, vari zvesachigaro weMDC muno muAmerica, vange vari parunhare kuOhio kwekare naEvans Ninga weStudio 7. Hurumende inoti yatanga nhasi kumisa basa vamwe vechidiki vange vachishanda mumawadhi ekumamisha kana kuti mayouth officers, nechinangwa chekuda kuedza kuderedza mari iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende. Nyaya yokumisa vechidiki ava basa yakataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube gore rapera, vachiti mari zhinji yehurumende inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende. Asi pakamboedza vaive gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kumbomisa vechidiki ava basa, vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemamwe makurukota avo vakatsika madziro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vechidiki ava vanoshandiswa nebato riri kutonga mukutyora kodzero dzevanopikisa. Asi vechidiki ava vanoti vanoita basa rakakosha kukurudzira vechidiki kuzviitira mabasa emaoko. Zvinonzi pawadhi yoga yoga paine vechidiki ava vatanhatu, asi pari zvino pave kuiswa mumwe chete. Bazi reRepublic Service Commission mumashoko aro kuvatori venhau rati ramisa vechidiki zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ava vatakawira maluku vekuGuruve.
Ya panyaya iyoyo paita kuti pane vakamiswa kwabva kaita vamwe vari kusara, saka bati munyuto irimo muvanhu havasi kufara. Ndinokuda kwokuti hwani zvangouya vanhu vasingatarisiri, plus inonzi abolishment of office inova yaifanira kunge ichipa vanhu mari yakati wandei, but ivo vapanenge pakashanda chekudisaina maretirement forms.
Muri pavamwe vari kusara here kana kuti makamiswa?
Inini ndiri pakati pevari kusara.
Mungaziva kuti vari kusara vanenge vari vangani?
Vari kusara vari about 3,000.
Mari dzavari kupiwa dzekuenda pamudyandige here kana kuti dzamuri kuti dzeretirement dzinenge dziri mari uye vanga vachidawo mari?
Nezuro vanhu vakaisirwa mari yainzi pay notice inova yanga iri kuma 1,400 something. Then papackage hapasi clear, bcause pakangonzi takuwekerai mapensions enyu, but rumali yaiti inenge iri kuma 9,800 something. But vanhu vanga vari kutaiwa kamari yaifanira kutoita kana by 4, bcause kamiswa basa kusiri kuda kwedu, bcause hakuna munhu anganzi ari kuenda paretirement ne 30 years kana kuti ne 28 years. Bcause ivo vaiti vabva vatodzima nezidari kuti youth office, kureva kuti vaabhoisha office.
Vamwe vangade kunyatsonzwisisa kuti mayouth officers anoita basa rei mukoma takawira, nekuti vamwe vanenge vanga vachiti aiwa vanongoita basa rekutsvagira ZANU PF rutsigiro. Ichokwadi here, munenge muchinyatsoita basa rei munharaunda?
Haa, ano ipapo angave manye ma youth officers basarawo vane basa rinenge rakati kurei chekutanga ndechekuti vanobatsiridza vechidiki munyaya dzekuti vange vachitanga kuita maproject then nekunge vachivabatsira zvekare mukunyora iwo atinoti maproject proposal then nenyaya yekuvandudza nzvimbo
mumwe wevechidiki kana kuti youth officer vatakawira maluku vange vari parunhare kuguruve naBlessing Zulu weStudio 7. Zvikwata zvenhabvu wepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zviri kutsvaga vatambi vatsva segadziriro yemakundano emwaka wenhabvu wa2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvitsva nezvikwata zvine mukurumbira zviri pamariketi zvichitsvaga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata izvi. Asi maSunshine City Boys eHarare City ndiwo ari kutungamira mukuraura vatambi mushure mekubata vatambi vatatu vane mukurumbira munhabvu yemunyika. Harare City yatora Marshall Machazane kubva kuDynamos, Milton Mumbe kubva kuCapes United, naota mukanga uyo vatenga kungezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo chikwata ichi charaura zvekare mutambi wechidiki Collins Mujuru uyo chatenga kubva kuAces Academy iyo yakapa kama Billiards na Knowledge Mshona mukurumbira. Harare City haina kurasikirwa kana nemitambi mumwe chete kubva pane avo vaive navo mwaka wapera. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Gambamura vanoti vari kuona Harare City ichinetsa zvinotyisa mwaka uno.
Ezvinezvi vakomana vakatenga Milton Ncube, vakatenga uyo mukomana akabva kuAces Academy. Inini ndiri kuona vakomana vakaka they are beefing up their team. So far so good, and the Harare City is the team to watch. Takatarisa gore rati kutopinda here season yati kupinda mwaka wati kupinda uyo Harare City haina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo Harare City yakasvika mufinari yechibuku Super Cup mwaka wapera, chikwata ichi chakatatarika mumitambo yeleague ndokupedza chiri pachinzvimbo chegumi. Ukuwo Capes United yatenga Gabriel Nyoni kubva kuHighlanders uyo ari kubatana na Phineas Bamusi adzoka kumakepekepe kubva kuFC Platinum pamusoro paRonald Chitio uyo anaya mushure mekunge akakuvara kwenguva refu. Mushure mekutora mukombe weleague muna 2017 maGreen Machine haana kufambirwa nezvinhu zvakanaka muna 2018 zvekuti ari kutarisira rombo rakanaka mwaka uno nevatambi vatsva vavave navo. Mashoko ari kufamba ari kuti Capes United ine vamwe vatambi vatatu vakabva kuMalawi, kunyange hazvo vatambi ava vasati vabuditswa pachena. Asi FC Platinum iyo ine mukombe wePremier Soccer League haisi kugara pasi yakatarisa vamwe vachitenga vatambi. Chikwata chanomeni mapeza ichi chapinda mumusha Mengezi Platinum Stars umo nezuro chakanyukura God knows murwira uyo akambotambira zvekare Dynamos. Mumwe muteveri wenhabvu uyo anoti haana chikwata chanofarira munyika kunze kwemaWarriors vaHonest Mushava vanoti vachiona matambiro ari kuita FC Platinum muCup Champions League chikwata.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tibudaisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC yokurudzira hurumende yavaEmmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzehutano senzira yekugadzirisa zviri kunetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarairidzi mumusangano unonzi hauna zvawabudisa zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanokadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.